zlettuce.com.
Chidiza kemangwanani chinopinda mumbanyemwero yako inodingarima Natasha unofamba munyasha rugare runonge wana mukumbundirwa kwako Segunda Kuseka zikuru Kubata maoko Ndiwe wandi na kirapa Zirongwa zwangu Usonda Zitara ndino da kutaura Unoita kuti mapiangu akasimba pe
Kuzvipira kwangu rudo rwakatsika se